ndakuda kundifairira ndikati usiku urefu ngoma indoda kufavira taona uchizonyongoka kunge muramba chiviga chiso kunge kamba machinda ese muno ari kushamba tell me your name kakaniti moni
Chato, uri kupisa kungigango, mai makapi kwa jose mpeza namu. Major.